Studio 57.
Jack's on the track.
Madira and Demweya, Madira and Demweya. Kono chindi smiley, rausinganti deu nemwe. Nungo stroga penga, no stro penga onde zemwe. Kono chungo rambo chite Madira, asinga bude garawa siva onde zemwe. Ya Madira and Demweya. Kono chindi smiley, rausinganti deu nemwe. Nungo stroga penga, no stro penga onde zemwe. Kono chungo rambo chite Madira, asinga bude garawa siva onde zemwe. Joda kona mazibaba ipasi pemusava ndevemwe kana mazimai vaivai wovaivai ndevemwe munofamudzana naye angaifamudzana nauna John Matthew Luka natakuka dzese idzodzo imweya Madira ndemweya kana uchindismailira usingandideu nemweya nongosvitwakapenga nosvitopengawo ndezvemweya kana uchingoramba uchiita Madira asingabude gara wasivawo ndezvemweya sango rinopwa netwa dzungaira dzimwe imweya Kiesene mfere ni munyu, kakana mboti kwa mfati Embo piswa mnyama, kosondo za mno risana Wona zo easy boys, ayo wa time time ndese mwea Tombo rotanchi maanyiswa, chitoro ranza ranzinso Ndoso wanda mbundu, apa ndine sutu Pana dakufo nira ere woka mazibaba Vambu ya ndi yereze, ava ndi vise mwea Madira ande mwea, kono chindi smiley ira usinga ntide une mwea Nungo stroga penga, no stopenga onde zemwe. Kono chungo rambo chite Madira, asinga bude gara wasiva onde zemwe. Ya Madira ndemwe. Kono chindi smiley ira usinga ntide une mwe. Nungo stroga penga, no stopenga onde zemwe. Kono chungo rambo chite Madira, asinga bude gara wasiva onde zemwe.